zvicharembaaekara ke anonzi paida mwoyo phiri ari kubva kumasvingo.
Chii chakaitika?
Chakaitika chekuti pakave nekurwa kwavaita ikoko kusouth africa nevamwe dzimwe shamwari dzake ikoko kusouth africa, hamaina zvakafamba sei, but zvandiri kutoziva kuti paiva nekutorwa ipapo. So saka vakabva vabaya nebanga, pakubayiwa nebanga ipapo vakabva atorwa aindiswa kuchipatara kusouth africa ikoko. So akabva asvika ashayika nhasi kuchipatara ikoko. Saka tiri kungotsvaka kuti kungobetsera kuti hama dzake, kana pane munhu ari kutoziva hama dzake dzapaita mwoyo piri ari kubva kumasvingo, chai chai kuti nzvimbo ipi pamasvingo hatisi kunyatso kutoziva. Ndizvo zvataura kuti kuzviri nani kuuya kuzoshedzera panoapa pachi paredio kuti pane munhu, kana pane munhu anogona kumboziva izvozvo achagona kuzoti kumboberawo.
Kana hama dzake dzakateerera dzingaita sei, dzingaziva pokuenda sei?
Dzake dzakateerera nguva ino, tinokumbira kuti kana vane bhiro nebepa vanonyatso kutonyora nhamba idzi. Nhamba dziri kuti 0027 79 022 5335, ndiotaura nhamba zvekare, +27 79 022 5335. Vanogona kubata mpana yeye parunhare, zita rake anonzi Tolani
Mdogo, vaishanda vese. Kana namba hiyo isingagoni kupinda, vanogona kubata inini zvekare. Inini namba dzangu ndedzekuengland, namba dzangu dziri kuti 0044 78 65 6 7 99 77. So kana vanogona kundifonera, kana vanogona kundiwhatsapp, kana kututumira sms chaiyo, ndinogona kuvafonera back, ndinogona kuzoti ndinyatsotovatsanangurira zvokuti zvasi kunochemera chai kuti vana mai navana baba vazogona kuwana closure nekuti mwana wavo chai chai wakashayika. So tinongokumbira kuti mashoko aa chero ani chero ani ari kubva kumasvingo, tinongokumbira kuti chai chai vakuru vedetserai vanhu vakwana piri vagone kutoziva kuti mwana wavo anonzi paida mwoyo piri akashayikwa kusouth africa, vagone kuti mafonere namba idzodzo, then we can direct them to the hospital, then ipapo pavazogona kuti vatotora mwana wavo, then they can go and bury the child.